Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 Gumuguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Zvamanishwe ndaifanira kutanga kunyorwa na2 masikati, vamwe vakatanga kuzonyora kuma4 mazuva rovira, apa vangori mukwarantaini vanhu nzara vadi. Asi nyaya dambudziko rakakonzerwa nemachenjisi akaitwa nezimusiki.
Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAtuzi rinoti mapepa ebvunzo akatonoka kusvika kune zvimwe zvikoro nezuro.
Ndingada kuzivisa vateereri venyu ndochokuti dare guru reHigh Court rarambidza gurukota reHome Affairs muSouth Africa panyaya yeZimbabwe Exemption Permit, mvumo yokuinda kudare guru reSupreme Court of Appeal.
Dare reHauteng High Court muSouth Africa rinorasa chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi pamusoro peMazimbabwe Exemption Permits. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti mubatirwo ari kuitwa bvunzo anofanirwa kupindudzwa kuitira kudzivirira kubudiswa nekutengeswa kwebvunzo vana vechikoro vasati vanyora bvunzo dzavo. Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vanoti dzidzo muZimbabwe iri kusvibiswa zita nevamwe vanhu vanoshanda mubazi rezvedzidzo, sezvo vachitengesa bvunzo vana vechikoro vasati vanyora, vachiti Zimbabwe School Examinations Council kauti ZIMSEC yakadzika mitemo mitsva yekuti bvunzo dzisvike kuzvikoro musi wadzinonyorwa, vachiti asi sezvakaonekwa nezuro zvikoro zvizhinji hazvina kuwana bvunzo nenguva, uye vana vechikoro vakagariswa kwenguva refu vasina zvokuita uye vane nzara, ukuwo bvunzo dzacho dzaive kutotengeswa mune dzimwe nzvimbo. Tabata vamasaurauri kuti tinzwe zvakaitika muzvikoro nezuro.
Nezuro musi wa16 October vana vazhinji vakanonoka kuwana metiriwa yekushandisa pamazamanishoni, zvakaita kuti vana vamire fomaawa anodarika kana mairi. Zamanishoni raifanira kutanga kunyorwa na2 masikati, vamwe vakatanga kuzonyora kuma4 mazuva rovira, apa vangori mukwarantaini vanhu nzara vadi. Asi nyaya dambudziko rakakonzerwa nemachenjisi akaitwa nezimusiki. Zimusiki yakati metiriwa yese yekunyora maexamination yaakuzobva kuzimusiki ende inosvika musi wacho pachikoro ipapo. Isu takanga tagara tashoropodza danho iri tichiti zimusiki haina kapasiti yekuti vaite zvinhu zvinoda, kuye kuti maresources avo ari limited. Tikange taramba tichisimbisa zviri tichiti mazamanishoni haasi kulika muzvikoro, ari kulika kuhead office. Ndosaka muchiona kuti chamwe nemachenjisi ese akaitikawo nanhasi tiri kungonzwa kuti pane mazamanishoni iwaya anyorwa anga achitotengeswa mumastreets, anga atori public market. Zvireva kuti vanga vachawana masoft copy vari kuawana kubva kuhead office. Asi zvakadaro zimusiki yakaenderera mberi kune mamasatellite schools ari kuna namuzarabani. Vana vakachimbonzi vanoitirwa metiriwa pazvikoro, vazoudzwa makuseni kunzi haichauya ichifamba muende kuzvikoro zviri registered. Vakafamba kunosvika kana kuma20 kilometers kuti vaende kunonyora, vasvika vaneta, vanonoka nenzara yapo ipapo, zvaita kuti vana ivava vave disadvantaged. Saka tiri kuona muongororo yataita kuti vana vari mumacommunities ari marginalized nevamwe vatori mudhuze nemuHarare chaivo vanganonoka kunyora zvavakanganisa zvisingaiti, ende performance yavo ichaaffectwa nekuda kwechaos yagadzirwa nezimusiki.
Saka vamasaraure, imimi sesangano revarayiridzi, pane zvamaita here pamusoro penyaya iyi? Bambobatawo here ministry yeeducation kuti munzwisise kuti zvafamba sei?
Suta nyanyo kurudzira varairidzi vari muzvikoro nemaschools kuti vaengage Zenseq agently vaizivise kuti ichinje maitiro ari kuita zvinhu tiite program yekuti mapepa agare ari muzvikoro masefa ari musecure agare ariko kuine mapurisa ari kuchengetedza mapepa evana vedu kuti asalike vachinje kuti mapepa ekunyorera anga aripo a day before musono panongovhurwa zuva vana mapepa ongotorwa zvataisingoita kare vana vanyora toita presence yesecurity taita titi communicate nezvimwe through vanhu vari pa ground nenyaya yekuti vanofunga kuti isu kana tichitaura tichibva kumahofisi tongotaura zvemusoro wedu saka tirikutarisira kuti zvimwe ichateererawo mashoko emaheads nemarairidzi avo vari kushanda overtime vachimirira mapepa achinonoka vari kusvikira nevana vane nzara totarisira kuti kana vari vanhu vane mweya wekuti progress ivepo vachateerera mashoko avakurudzirwa nevarairidzi nemaheads ari paground atakurudzira kuti vaite basa iri
pari zvino mati maziva here kuti hurumende inofunga kuita sei pamusoro penyaya iyi zvofambiswa sei
nechirimbo chekuti maschools anga akanonoka kuwana material vakazoiwana vakanyora vanga vasina kuzoiwana tinoona pane communication yekuti zvakazonzi vanhu chingoimprovhaizai mushandise maanza shitishero mapepa aminawo paingisongo akanyorera mirira maanza booklets ainzi achazouya saka tinoona ndo zvakatopaswa izvozvo zvikafamba takutotarisira kuti mama mazamanishoni ari kumberi kuti ngapachirege kumirirwa last minute kuti vanhu vanzi vaimprovise chikoro kana zinzeki isina capacity yekusvita mabooklets in time chikoro ngazigare zvatsvaga mamaterials ekunyorera kuzvitsvaga yodhilivhara zvekumberi pachiri nenguva material anga igare iri muzvikoro at least a day before chikoro ngachinge chine material yacho yakakwana zvikoro zvinhu zvinokomekedzwa zvoiswa mumasafe house makei acho okiwa kana paita vanhu vanochengetedzwa vagara varipo vanga vachichengetedzwa zvakanaka dambudziko rekunyika komazamanishoni ranga risingambonyanyoitikire kumasafe room edu ranga richiitikira kumusoro kuhead office ndokune maburi anoda kuvharwa kwete muzvikoro kushungurudzwa vanhu saka totarisira kuti izvozvo zvatoitwa zvadzidzisa munhu wese kuti ngatiregei kuti vanhu varare vasina mitiro yekunyora zamanishoni remangwana avo
avo vange vari mutungamiri weartus vaobert masaraure vari parunhare nestudio 7 tabata mutauriri webasa rezvedzidzo vakaungana ndoro vakati vachadzoka kwatiri nemhinduro asi tichienda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yedu tabatawo mutauriri wezimbabwe schools examinations council amai Nikki Dlamini asi havana kukwanisa kutaura nesu Dare guru rehauteng High Court muPretoria South Africa nezuro rakarambidza gurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi kuti vaendese nyaya yavo kudare repamusoro-soro kuti vachinje mutongo wakapiwa nedare reHigh Court pamusoro pemagwaro eZimbabwe exemption permits. Muna chikumi dare rakatonga kuti zvaida kuitwa navamotswaledi zvakange zvisiri pamutemo nekuti vakanga vasina kuita hurukuro nevemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe chete neavo vane magwaro avaida kukanzura tabata mukuru wezimbabwe exiles forum advocate gabriel shumba kuti tinzwe zvakaitika nezvazvinoreva kuzvizvarwa zvezimbabwe
vahwande chandingada kuzivisa vateereri venyu ndochokuti dare guru reHigh Court rarambidza gurukota rehome affairs musouth africa panyaya yezimbabwe exemption permit mvumo yokuinda kudare guru resupreme court of appeal izvi zvinenge zvichireva kuti vari kurambidziwa kunochinja mutongo wakapiwa neHigh Court mutongo uyu kana tichatondera todzokera zvakare kumasure mutongo waiti zimbabwe exemption permit kumiswa kwayakaitiwa negurukota rehome affairs kwanga kusiri pamutemo chechipiri ndochokuti kwanga kuchikanganisa kana kuti kuchivhaioleta constitution yesouth africa kwanga kuchivhaioleta yatinoti promotion of access to justice act nezvimwe zvakadaro nokudzvinyirira kodzero even dzevana vakazvagwa vari pa kuvabereki vari pazimbabwe exemption permit saka yadaro High Court yapa mutongo uyoyo kurukota rehurumende reSouth Africa reHome Affairs rakabva raenda ku High Court iyoyo asi majaji matatu avo ichikumbira manje mvumo vachikumbira mvumo yokuti vaindise zvinonanzurugwa kuti mutongo wapiwa neHigh Court wakanaka here asi kana uchiita yatinoti leave to appeal or application for leave to appeal ndo yacho yaramwa iyoyo neHigh Court unenge uchiinda kuSupreme Court of Appeal saka vavharigwa kuinda kuSupreme Court of Appeal
saka Advocate Shumba mungati ndipo panoperera nyaya iyi here
hazvireri kuti havakwanisi kuitora mamwe matano gurukota reHome Affairs rinokwanisa zvakare kuita yatinoti petition kuSupreme Court of Appeal ikoko kureva kuti vavakuinda manje vachiti zvaitiwa neHigh Court kutirambidza kusvika kuSupreme Court of Appeal hazvisi pamutemo kana vachinge vapiwa mvumo yokuti vachihwikwa nyaya yavo kuSupreme Court of Appeal ndopanohopinda nyaya yatinoti mamerits kana kuti kuochichuchisa zvinhu zvese nokunzvera zvese zvakaitiwa neHigh Court kuti zvanga zviri pamutemo here
chii chatingabata apa Advocate Shumba zvinorevei izvi
zvinongoreva izvo kuti vari kutora nguva asi paunorambigwa sekurambigwa kwaitwa Home Affairs kazhinji High Court inenge yatotarira kuti nyaya yako iyi haina kana neshumo kana kuti nematuru sei zvichidaro nokuti paunoita application for leave to appeal yava vachiita iyi panotarigwa yatinoti maprospects of success on appeal kana kuti kumberi kwauri kuinda uku unganobudirira here saka izvozvo zvinenge zvadotarigwa zvakare neHigh Court ndosaka muchiona yavarambira kuti vapiwe mvumo yokuinda vachino overturn a decision yeHigh Court asi havo sekutaura kwandaita vanokwanisa kuita petition kuSupreme Court of Appeal kana vachinge vasina kubudirira kuSupreme Court of Appeal ikoko vanokwanisazve kotora nyaya yeZimbabwe exemption permit vachiisvisa kudare hombe hombe romuSouth Africa ratinoti Apex Court which is the constitutional court saka izvi zvese zvinotora nguva ndosaka vakahoi ivo neHigh Court handizivi hangu kuti sei vachibvunda kana kuramba kana kuita nhetemwa kungoita zvavakangoi vaite zvinongova nyore kuti dzokerai kumasangano anogwera kodzero dzavanhu ari muSouth Africa motarisawo nemamwe masangano ari muSouth Africa akamirirawo maSouth African motarirawo nemamwe atinoti mastakeholders ese panyaya iyi muvabvunze kuti vanoona sei nyaya yeZimbabwe exemption permit naivowo vacho vakabata mapepa nokuti Home Affairs iri kuti haina kunge yazviita zvakanaka kana kuti zviri mugwara yakangomanya kuti tava kumisa Zimbabwe exemption permit saka zvinoreva kuti pachine nguva pachiita makakata mwakadai asi tichidzokerazve kune zvatogaroudza vanhu kazhinji usavimba nechausati wabata mumaoko saka vanhu hapana chazvaivatorera kungoti vave vasubmita vaita maapplication avo emawaivers sokutaugwa kwazvakangoitiwa by 31 December 2023
avo vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum Advocate Gabriel Shumba vari parunhare kuPretoria South Africa neStudio 7 Mapurisa anoti kusvika nezuro chirongwa chavo cheTame the Traffic Jungle Operation chekuedza kudzosa mutemo mumigwagwa chasunga vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe nevatanhatu 96,000 mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vari kushishikana zvikuru nevanhu vemichovha kana kuti mishikashika mumigwagwa mukuziya nezvenyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe zvizhinji
tiri kuona kuti chirongwa chinonzi Tame the Jungle Traffic Jungle chiri kuenderera mberi apo tiri kuona mota zhinji dzakasungwa nokuda kwamadefects anenge akawanda padziri tiri kuona kuti chirongwa ichi chafamba zvakanaka zvakare chiri kutipa maresults akanaka asi tatichiona kuti yanga yava nguva yokuti mapurisa ambomira kuita program iyi kuti vape nguva kune avo vakasungwa neavo vakabatirwa kusava namapepa akanaka kuti vambogadzirisa mapepa avo zvinhu zvichifambawo mune zvakanaka.
Izvo zviri kunyanya kukonzera kufane kusarura makwe motokari nemabhazi ari kusungwa ndezvipi.
Asi kana tichinge takatarisa pamadefects edzimotokari zhinji, mamwe akakonzerwa nokuda kwokuipa kwemigwagwa yedu. Zvikuru sei munyika yokwedu.
Ko hurumende inoti wanei vari kugadzirisa migwagwa munyika?
Nokudaro apa tiri kukurudzira kuti hurumende igadzirise migwagwa, zvikuru sei kumaruwa uko kunofamba mota zhinji.
Ngatitarisewo mari dzinobhadhariswa vanhu vapa vanofamba mumabhazi omu kana mumishikashika iyoyi.
Ukatarisa iye zvino migwagwa iri kuratidzwa kuti iri kugadzirwa yakawanda ndeyatinoti isusu matrunk roads, asi mafeeder roads ayo ari kumaruwa haasi kugadzirwa. Nokudaro chikumbiro chedu kuti kana migwagwa yo ichinge yagadziriswawo nemota dzedu dzichagarawo kwenguva yakareba dzisina madifikiti adzine dziinadzo. Kana iri nyaya yokushandiswa kwebhondi noti, tikatarisa mumota indastry mari yedu iyi yakaguma kushanda kare kare zvayo. Tikatarisa kana tichitenga mafuta atingati petro kana dhiziri, hatisi kumboona magaraji atingati isusu ari kushandisa bhondi noti iyi. Zvakare kana tichienda kumafezi edu patinobhadhara mumichovha kana mumabhazi kana mundege kana kuti muzvikepe, hapana patinoshandisa foreign currency iyi. Kureva kuti foreign currency yedu iyi haisi kushanda mumota industry.
Avo vange vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa, vanga vari parunare naEvans Sininga weStudio 7. Tombotarisa zviri munhau dzamapepa nhau anhasi. MuNewsday, hurumende inoyambira mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanessa Chamisa kuti vasaita zvinhu zvinokonzera kusagadzikana munyika. Mashoko awa akataurwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chegurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAmon Muruira. MuNewsday makare, hurumende inoti ichavaka nzvimbo panopinyiwa uremi hwemarori kuona kana asina kutakura zvinopfuura uremu hunobvumidzwa, ichiti kutakura zvinopfuura zvinobvumidzwa kuri kukuvadza migwagwa munyika. MuNewZimbabwe.com, Zimbabwe National Statistics Agency inoti uwandu hwevanhu vasina mabasa pamwedzi mitatu yapfuura hwasvika pazvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana, kana kuti 19.7%, ichiti iko zvino gore rese vanhu vasina mabasa vanoita zvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana, kana kuti 24%. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo makadiko asitinani hedu pastudio 7 apo ndaida kuonasa kumbobvunzawo kuti saka inini mekuti studio 7 apa sadhaki yaibudisa final report yekutoti haiwa endai kumakoti, zvichirevo kuti ndo zvakatopromitirwa vavo vabvumba here kuti vacho vakozondovabvumba vakamonda maelections kuti vakwanise kuzondoobzevhawo nokudai ndobva topiwa chigaro somototi Zimbabwe yanaka zvatonaka zvatodai zvatopera zvakadai. Hazvi kubari hondo here izvi? Tokona kuti kukonzeresa hondo apo ndoroti kuti Zimbabwe titoirwira tofanira kutoita tapautoita hondo hapo, asi sadaka tidu zvona ichizopindira tingata kutomuta zvehondo.
Isu tatambudzika muZimbabwe tikushaya kuziva kuti sadhaki yacho iri kuita nezvei. Aisi kana kumbotibatsira hatisi kumboona kana chairi kushanda isu. Tiri kungofa pando chete kwakatakatiorerekera kuti ngatibatsirewo maybe tingawane kubudirira. Tatambura isu muZimbabwe dai vangoti nzwawo kana sadhaki achangomirawo nesu vakomana.
Shoko iri ndaidawo kuti risvike kuna Munangagwa kuti kana wachitonga zviri kuitika munyika uri kuzviona here. Pane action were dzavambotora kunze kwongombunyiki dzemapata ari kutumaopposition. Izvezvi izvi muzvipatara hamuna mishonga, maticha ari kutambura. Tiri kuti macivil servant ese ari kutambura. Iwa wakatarisa chinozonzi chacho hurumende chii kana uchingeita concentrating nokungouraya mapato anopikisa nokuuraya vanhu vanenge vachitaura kuti havakudi, zvinobatsirei izvozvo? mushamari shamari chenjera kumagumo kune nyaya magumo kwatirikinda kune nyaya mabvira ako achanetsa shamari
Mustage kwata chasaje paspinga apo dazvangu mbwanza avo blaza ari kuti eve studio 7 makudire zvanpf navo sisavo vaiti eve sadhaka vanga vafunge chii panhau yavanga vambotaura sadhaka hapana zvaingaita muzimbabwe sadhaka handiti mubatanidzwa venyika dzemuafrica saka haisi nyaya saka vakatopedza yakatopera nyaya iyi Sadhaki, mangamutatarisira kuti Sadhaki pane zvainouya nazvo here? Makanyeberiwa sisa. Hakuna vestudio 7 hapana zvavangaitawo panhau dzavanobudisa. Vanobudisa nhau dzavanonga vanzi vabudisa. Zviri kuita kusadhaka, vasi vestudio 7 havasi vesadhaki.
Kuda kutaurawo nenyaya yevanhu vezanupf avo vese vari kudaidzirwa muHarare musaende kumuHarare kwacho zvavo zvavada kusainisa vanhu masignature vese vachadaidzwa kunzi thank you Harare ivo vaiziva kuti vakadyiwa kuti thank you Harare makamboona munhu akadyiwa achiti thank you munofanira kufungawo futi musati maenda ikoko saka vese vachadaidzwa kune ZANUPF kumuHarare kwavo vachiitira kuti vazokwanisa kuti vaconvince Sadhaki nyaya yekuti yeye masignature asvika 2.0 chakuti miriyoni rambai kuenda kuZANUPF muHarare ariko izvozvi rambai kuenda vari kuziva kuti vakaita chitsotsi vakadyiwa vanhu saka musakabiriswe zvisina nebasa rese rambai kuenda muchenje panamibhia
Nei chavangu ndoda kutaura pastudio 7 anonzi chavangu ngati kwanire mani iwo wakazviona kupi kuti mumba kana mukanetsana kana kuti paripo zvanetsa unongomhanya kumusoro woenda kuna baba unotaura kuti vamwe vana vadai kana kuti mai vadai vanhu vanoenda nesenzesa protocol kana iwo wakanga wazviona kuti ndo zvaiitika waikumbira kunoona president kana kuti mutaurira wacho wakaisiwa kana executive yepati haikuna zvaunoita izvozvo izvozvo kuti kwanzi nei kwai kana vachiti havandizivi president akatotaura kuti haakuzivi kwanzi hatina kana nyaya yakadero kana iwo waiva nenyaya yako waingofanira kuikuita zvakanaka but not kuti iwo unodeedzera kuti vanhu vasungwa wakangofanira vanhu kuti undiri munhu anoisa vanhu papairing squad tikwanire mani
Mamuka seiko muri yeZimbabwe anokuva saindi vamoyo regai nditaurewo nhau mbiri tinoziva kuti vana vechikoro vava kunyora bvunzo dzavo dzokupera kwegore dzemagrade 7 maform 4 neform 6 saizvo chingodaro tinoti mwari ngaatungamirire mubvunzo dzenyu endai mundonyora nerugare nerunyararo tinoziva zvamuri kundonyora izvozvo ndo zvavanga muchidziviswa kwegore rose nemawo makore apfuura saka kududzira kuti zvamakadyara ndo zvamuchakohwa saizvozvo saka tinoti mweya musvene ufambe nemi pakunyora kwenyu pasava nemwana umwe anokundikana kunyora bvunzo dzake kana kuti angasangana nazvoti nguva dzekunyova kwebvunzo kune vamwe vana vanosangana nemamwe matambudziko ekurwara kana kusangana nezvimwe zvinhu tingoda kurayira yose mweya yakaipa uye futi tatora zvine nhau yekorera iyo yaramba ichibata nyika yedu kunzvimbo yekubhohwera saka apa tava kuenda mukundonaya kwemvura kududzira kuti korera icharambe ichitekeshera nokuparadza vanhu vakawanda saka taingokurudzira zvekunokumbira kuhurumende nekuti kana mukanzwa kuti nyika ine korera inoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kutambudzika kwenyika uko kudai zvinhu zvaigadzirwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vazivisa kuti vachashanyira israel mangwana chitatu panguva iyo hondo pakati peisrael nehamas ichiratidza kuti inogona kupararira kune dzimwe nyika gurukota reamerica rinoona nezvekupfidzana nedzimwe nyika vaantony blinken vave nemazuva vari munharaunda yemiddle east vachiita hurukuro nenyaya dziri mudunhu nenyika dziri mudunhu iri. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti hondo iyi inogona kupindirwa nenyika zhinji vachiti Iran yakatoyambira Israel kuti ikauraya vanhu vasiri vemauto muGaza Strip, Iran ichapindira.
Hondo iyi inogona kuunza dzimwe nyika. Kune rimwe boka rinonzi Hezbollah rinotsigirana neHamas rinowanikwa munyika yeLebanon. Ratangawo kurwisa Israel richiti aiwaka Israel kupindira kwairi kuita muGaza Strip yapfurikidza mwero yakungouraya vanhu vasinei nekurwisana kwakaitwa Israel nevechikwata chinopfurikidza mwero cheHamas ichi. Saka vari kuti iwo zvaakuitwa neIsrael hazvina kungosiya nezvakaitwa neHamas zvokusikouraya nokubhomba vanhu vasinei nehondo iri kuitika vanhu vanga vakazvigarira zvavo murunyararo.
Chii chinogona kuitika apa Dr. Guni?
Tinoona sokuti kana Israel ikasachinjira maitiro, tinoona sokuti nyika yeLebanon inogona kupindira. Uyewo zvakare takanzwa gurukota rekunze kwenyika reIran rakanga raenda kuQatar chinosangana negurukota rekunze kwenyika ikoko richitaura pachena kuti Iran senyika inosapota Hamas, senyika inosapota vaFristia, senyika inosapota Hezbollah haigone kuramba yakapeta maoko ichiona vanhu vachiurayiwa semhashu neIsrael ikuenda chinouraya madzimai, vana nevanhu vachikutadza kubuda. Takaona musi uno marimwe zuro Israel ichibhomba vanhu vayanga yati ibude vabude kumusoro kweGaza, ikazovabhomba vari munzira mekuti vabve kwavanga vanzi vabve neIsrael yacho. Saka Iran iri kuti zvikaramba zvichiitika zviyakuzopindirawo muhondo iyi. Ndo saka nerimwe divi muchiona kuti gurukota rezvekunze kwenyika kweAmerica vaAntony Blinken vari kuramba vari muregioni vachimhanya mhanya vakasangana nemutungamiriri weEgypt Abdel Fattah al-Sisi, uko vaiti ivo vari kukumbira kuti dzimwe nyika dzisabatsira dzisapindira munyika idzi muhondo iyi nekuti inogona zvira regional war.
VaAsisi vakatambira kuridziro yavaBlinken sei, uye pane zvikonzero zvavakapa here?
VaFata Asisi vakataura pachena vachitaurira vaAntony Blinken zviri pachena kuti iwo seEgypt vanoona sekuti zviri kuitwa neIsrael zvapfurikidza mwero, hakusisiri kuzvidzivirira muhondo yematororo kwakungouraya vanhu vasinei nehondo iyi, vanhu vanga vakazvigarira kuGaza Strip vasina kunge varwisa Israel vakungourayiwa vachibatanidzirwa imomo. Saka Egypt iri kuzviramba izvozvo izvi.
Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Pera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAtuz rinoti mapepa ebvunzo akanonoka kusvika kune zvimwe zvikoro nezuro, uye mamwe mapepa ebvunzo aitotengeswa mune dzimwe nzvimbo. Dare reHauteng High Court rinorasa chikumbiro chegurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi pamusoro pemaZimbabwe exemption permits. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.